Hey Tata Ola Zimbabwe omuhle ndinomgamtshira emtshirongo wethu uhlelo The Connection lilami uMike Hove. Welcome, welcome, welcome Zimbabwe omuhle. And today is Tuesday, the 21st of May 2019. Ibizo lami, my name Zimbabwe omuhle is Mike Hove. Once again, Zimbabwe omuhle, welcome, welcome, welcome. Mune chirongwa chedu, uhlelo The Connection. Lilami uMike Hove, chirongwa chedu, cheve chidiki. Studio 7's very own youth program that targets tackling anything and everything youth-related in Zimbabwe. Today is Tuesday, the 21st of May, 2019. Tonight on The Connection, as you all see within the titles of the program, we're discussing the impact of Zimbabwe's economy, which seems to continuously cripple on, which seems to continuously be crippling. However, we're trying to focus on, the impact of it on its young entrepreneurs. The nation's economy, which is currently heavily reliant on, of course, the informal sector and the nation's black market, was dealt a huge blow last week Thursday when the masses woke up to the exchange rate on the black market increasing, shooting sky high from, of course, to one bond is to six, one US dollar is to six bond. Now, of course, we also saw the price of fuel going up today. Now, the new price of petrol is $4.97. Of course, now this is in bonds. And the price of diesel is $4.89. According to experts, they're expecting that this price of fuel going up as usual, as per our understanding within society, the price of fuel goes up, it means everything else is bound to go up. Isinkwa might go up and more. +12026192077 is the number to call. Or, of course, you can text us. Oh, sorry, if you're looking to text us, it's +12026550318. And, of course, if you're looking to call us in, live on air, it's +12026192077. However, for our radio fanatics, Zimbabwe Omuhle, you can catch us on our 909 medium wave frequency 4930-6080 and of course 15460 kilohertz. And of course, for those that love ubulembu bokuzilibazisa internet, internet, we're broadcasting live on our three web pages. That was being www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, and of course www.voandebele.com. Now, for those that love Facebook, sikhona njalo, we're broadcasting live on our three Facebook pages, that it being VOA Studio 7, VOA Ndebele, njalo sikhona ku VOA Shona. Saka nyora ima comments, balani milayezelo, nyora ima number, and if you're looking to join us, we'll be calling you. Musakanganwe, shea ichirongwa.
Hey, hola, Ndeipiko, Hamazangu. If you are with us right now, you are tuned into The Connection. I'm your host, Mike Hove. Tanki, abontanga. Tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa. Now, all I ask is that you follow us on social media and join the conversation. Our Facebook pages are VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele. Or you can text us on WhatsApp. The number is +12026550318. To converse with me, follow me on Twitter and Instagram. The username is at BigMike3, BigMyke3.
Now, with DJ Skyver, tonight, Imali Ekolo. DJ Skyver has been one of the people who are nominated for the Bulawayo Arts Awards. So, limvotele bafethu, limvotele mthokazo omuhle. Musa Kanganwe, nasi pachirongwa chukubata nyaya yemamiro akaita zvinhu munyika. At BigMike3 is the username on Twitter and Instagram if you're looking to chat with me. However, Zimbabwe Omuhle, we're here broadcasting live on our three Facebook pages for the next hour. So if you're looking to chat it up with Big Mike, nyora ima comments, nyora ima number on our three Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, sikhona njalo ku VOA Ndebele. Now siloku sikudaba lunye, whilst we're on the same topic of the economy, Zimbabwe has recently been suffering power cuts, with some going for as long as a minimum of 10 hours. I have heard of some people saying, "Hi, Mina Mike, I haven't had electricity for 13 hours." Now, of course, government has accredited this to low water levels in Kariba Dam. Let's take a look at how this is affecting the country's economy.
And I need 12 years since I'm butcher. Yeah. But right now my character Magetsi I need for at least eight hours. Yeah. I end 8 hours to put a factor. I don't know. Since then perishable goods. I end just got to see check on your mouth when you go on work at zero, but I panel chandra. Chandra chimney change of sin. Pais we know Magetsi second so I'm gonna go up with space can waste so many chant on chan and not spare.
I'm John Alfonso. I'm a private tutor at a private school in Harare. Here I am marking children's book and also preparing for tomorrow's lessons. And with this load shedding, it's been very difficult for me to do that. I'm using the candlelight and it's difficult and it's not good for my health. Look at my eyes using the candlelight isn't that bright. Now I can take for aid of my phone to assist me in marking this work. Look at this. It's quite difficult for me. And I'm worried. I can't draw the candle closer. I might drop wax on children's books, and that would be difficult. I'll be in hot soup at school. The way to go is the solar system. I don't know what the government will do, but to bring about solar, that will save the situation. But long back, 5 years ago, they were talking about going solar. I don't know where the project went. It just vanished in thin air. So I think if they embarked on this project, it would be somewhere.
Zimbabwe muhle liyazibonela nje muri kuzvionora mega ma consequences ezviri kuitika munyika. Magetsi ari ngoenda 10-12 hours. Vanhu havana magetsi, muri kuonawo avo vanoita basa rekuva mabucha vari kuchema. Hanzi aiwa, nyama yedu yakuita zvokuora mazuva ano. We have to find a cool place to store it. Vamwe vari kuchema chema vachiti oraiti takutenga majenereta, asi muri kunzwawo zvekare nhasi kuti fuel went up Zimbabwe muhle. So kuti chii chichaitika hatisi kuziva. Takatarisira kuti magesi angu nhasi achapinda muchirongwa, vachange vachinditsanangurira kuti where to from here Zimbabwe muhle. Kwotosiloku sikudhava nyune, tichiri panyaya imwe chete. VOA correspondent Columbus Mavunga is on the ground and he dove deeper into the issue and he properly explained what exactly is going on with regards to the country's energy sector. Let's take a look.
Workers, due to low levels of water in Kariba Dam on the border with Zambia, the country's main hydropower source. This 33-year-old runs a small barber shop in a middle-class suburb in Harare. Last week, he bought a solar power system for about $250.
What made me buy this solar power system are power cuts. We can go for 8 hours without power or even the whole day without power. 8 hours is a whole production day, yet I depend on power to get money for food and rent. So if you miss a whole day of production, it means all that money is gone.
He says his previous backup is no longer an option.
Generator tairishandisa mazwa kana kuti midzi yakapfura pasiri. Inye kuti ma yaimbowanika. Fuel zvakanaka.
We used to rely on a generator during power cuts, but now with fuel shortages, it means more hours looking for it and less production. So we substituted it with a solar system.
Business ni ngiragatofa. Saunenga kuto ona kuti mari yakuda se yakuenda. Saka takati aiwa generator sezvo fuel kunetsa. Gatiite substitute solar system.
The cleaner energy isn't within reach for many Zimbabweans. Still, solar power companies say business is up and many customers are seeing the benefits of using the new power source.
It's actually cheaper than grid power.
What are people mainly interested in?
People are mostly interested in inverters, you know, backup inverters, even solar water heaters. I think it's an advantage to them, and people are actually realizing that it actually benefits them more.
Last week, President Emmerson Mnangagwa demoted the country's energy minister due to fuel shortages and power cuts. Monday, officials said Harare is asking the public for possible long-term solutions. One private company is working to build a solar power plant to help feed into the national grid. Central Grid is located about 50 kilometers northwest of Harare. It has installed about 7,000 solar panels and is working to build a 25 megawatt solar power plant. It invested $5 million and needs $25 million more, but the company says a problem accessing foreign currency is slowing down development.
As you can see, almost 80 to 90% of all the components that go into this power plant are imported. So it is an issue of access to foreign currency. But once you have that access to foreign currency, solar is quick to install, solar is easy to install, solar is easy to maintain. So it is really something that is needed for the country, but it's the issue of the foreign currency, access to foreign currency, that is very important for the development of these power plants.
For now, most Zimbabweans continue to endure long periods without power, a chronic problem analysts say is costing millions each day in lost productivity. Columbus Mavunga, for VOA News, Harare.
Shout out to my man's Columbus Mavunga. We really appreciate you, bro, for tackling this. Manzinzwira vanhu vachinyatsotsanangura the businesses were speaking for themselves. Udaba lolu lwamayusa kalali nganye seluhlupa abantu abo somabhizimusi mabhizinessmen vari kujema hanzi mayusa anetsapa asi. Helping me tackle this issue tonight is my first guest, Umnumzana Va John Muchenje. John Muchenje is a commercial farmer in the country. He's what they call a champion farmer. Aiwa vanorima vanorima zvikuru sa. And he's also an entrepreneur. Vamuchenje, mapinda muchironga zviri kufamba here mukoma?
Ya muche zviri te.
Aiwa, tukufara tinomugamuchira muchironga. Nyaya iri mugango muri kuinzwa vanhu vari kuchema paground ndimi kamunoita zvemabhizinesi hanzi vamwe vari kuti chinhu chaora ichi imunoti
samaonero atinoita sevechidiki atitika vari mumabhizinesi tinoona kuti chinhu hachina kuora ende hatifungi kuti chichaora nokuti mukatarisa mamiriro akaita ikonomi yedu izvezvo as we speak President, what does about the economy be from the informal to formal sector? Tangata Jaira situation yego yego zuri zuri informal, but we are trying kuti zive formal. Then mukatasa pana nyama austerity measures irokuiswa na Minister of Finance yego zama kukata ma cost to survive within our means. Iyo irukuruada pangua enea chiri, but mufaro uri kumberi. Because what you want to do is to stabilize our economy. Our economy is not yet stable. So the new dispensation is about stabilizing the economy. So we are going to my youth edu never move to the van we see kuti zvinzviri kumboitika now. Because patiri so far, tangofana nemunhu ari mulabor ari kupusha kuti mwana abude. Tangotsungirira 2-3 months ndizvo zvinochinja zvira zvakanaka. Kana tingopai mukana dispensation iripo. Imbo pusha chenda mbere.
aswa mchenje mnozoti 2-3 months sei kwa wanu vane makore haka wanda wachichema chema wachita ai wazuna zuna kumira zwakanaka vamnangako wakatora matomu 2017 late 2017 na nasi wanu arukutu instead things seem to be getting worse nasi fio ya kuira mungati vanu vanu fana ungo for how long mchiti vanu wajingawashingi.
Ya, muna zinufana kuitu wapata isema yuta anditika. Zinufana kushanda anditika. Nika ino kuti imereza kanaka ino dama yuti ane shungu ne kushandida. The people or young people with the passion to work. Mukona patine kita zikuri mapaya. Kino ziwa kuti Zimbabwe is agro-based economy anditika. Sa kuti tikwanze kusumu za ekonomi edu. Tufana kusimbara za kanaka kunyaya zikurima. Nasi chaenda nene meeting na Minister of Agriculture. Jiwa unesa ma challenges atu kusanga nao seva na watu iki unesu kurima anitika some of my young people they are crying about near the land anitika when I'm talking capital I'm talking about sound financial support kote support yekunda poor 5,000 aina zanyandi batira we need a sound financial support yekuti when they are saying we've supported these young farmers they are prepared to produce anitika so all those issues, soon as we are longer seeing TV or at one time, after a meeting, to publicize it, but Facebook and TV, soon as we are underground, just we won't pick up the ma package. I should have been put in a good environment. We are going to be able to grow. 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 We kono medu yanga ichidzikira pasi ichidodona kuira pasi but iri kutraya kusumudziwa kuti iende mberi chainoda inoda vana vechidiki vane shungu dzekushanda we need to be prepared to work for our country as my youth my advice ati siyei zvekuita ma cry babies we can't continue as vana vadiki kuita ma press statements to kill nyaya ma price but we need to take action on the ground we need to produce anditika atigone kuchemera kuti bhwa kwira iyo minda iripo vana vachidini ngavaende tinorima the command agriculture is there for us my young people let's take part let's participate let's produce for the country iwane zvino even same nokuma mines let's talk to the minister we mining tiwane ma claims yekumaina sevana vadiki
Funikarinzi uye munyika. All right, watch him. Yeah, for 1 second. Ditore guest wangu chipide and then chadzoka kwa murandis.
Okay, that's fine.
All right, murugumunza wamchenja. Hanzu wechidiki. Aiwa, shingai mushande. Imnoti nyorai ma comments. Mutuze maondro enyu pa page redu re VOA shona. Jalo, sikona gu VOA ndepede palani imibono enu. Motabulu kone kutweni. Koto joining me as my second guest is an economist. He's going to break it down. Earlier on, ngige ngasho ngati sile ngwete zabu ya gutlelo that are going to break down what exactly is going on. Jalo ama repercussions of all these things that are happening at least when. So joining me, ekungweni from Zimbabwe ngumnumzana uMasimba Kuchera. Va Kuchera magadi enyu mkom.
Ndinofara. That's a small correction in and this economic. Economist. Re-economic analyst.
Alright. Economic analyst. Alright.
Sinoza seana maji. Is that it is a man?
Munoita zokutsa nangura economy. Mafamre economy and this.
No, not to my number. I don't know how to talk about it. Now I'm changing. I'm from Asia.
Right, matozo wa zvataura na vamchenje. Hanzi chinje kutanga icha, hanzi vangu wari kuchema, wari zvinhu zvirungo ita west. Every other week, tirikunzwa something is either gone up or something is lost. Vamchenje wari kuti aiwa, this is just the starting as something gets better. Imungati nazvo izvozvo, ndimunonyatso hwisisa mafambiro eikonomi.
Yeah, nona, I think there are a number of issues that we need to be truthful about. Number one, there's a kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka as it stands. And that's the first reality on the ground. The second thing is that we've had a lot of promises. But on a daily basis, things are getting worse. Situation at Kanasi, which Ukira Kuita Fio, the Kunorewa Kuti, Vanuatu and less 46% Tamaritza was on governors. So, Jasnorewa, inini mari yamaishandisa kutenga chingwa kana kuti kutenga zvino zvinzwa munokwanisa kushandisa is now going to fuel either in terms of transport or in terms of buying fuel yamaishandisa kana mune mota dzachona. So it's either muri kubhadhara mari yemakombi yapitire nhasi inini kwandinogara padhuze kwangu chitaurwa $2 to $2.50. So vanogara vanechekure we're looking at $3-4. But mari iri kupinda muhomwe haina kuwedzera.
Vakuchenje
vari kuti no ngatiite tiproduce. Pane zvinhu zvakawandawo zviri kuitikawo even kuarea iyoyo zvinoita kuti zvavari kutaura zvinge zvichinonoka kuitika especially sevechidiki. Tikatarisa isisi tichaona kuti vechidiki havana mukana wekuti vaite se chikwanisa kukasika kuwana zvinhu zvavanenge vachida kuti vange vachishandisa. Vechidiki vamwe vasiri havo kuminda vadecidawo kuita mabhizinesi avo angava yekutengesa zvinhu zvavo netelemarketing angava yekuita sei havasi kukwanisawo kuti airtime yavanoshandisa yakakwira kana zvishuwo yekuenda kutaoni kwavanowana intaneti yakakwira handinoo. Saka zvese izvozvo zvinokanganisa mabhizinesi vechidiki. Havasi vese vechidiki vachakwanisa kuenda kumunda, havasi vese vachakwanisa kuenda kumamai.
Right, Masimba, what's in kubambe? Alright. Wothi ngikubuze ngesindebele ke uyeza umnumzana omuchenje ushilo wathi hayi ngempela not every young person is going to make it, not every young person is going to be able to make ukuthola i-land. Manje pho kumele kwenze what should abantu do njengoba isimo somnotho silokhu sigugudeka? Abantu ngempela have to live somehow.
Right, oqala umele siwenze ukuthi sibone ukuthi udubo ungaba kuyini imbangela enze ukuthi sibe kubanga esikilo khathesi. Kunezizathu ezintathu engizazilandisa lapha. Oqala i-corruption, inkohlakalo sibili eyokuthi into izimali kanilani sizibone ukuthi ziyadliwa ngendlela engacaciyo. Ungakhangela kule ndaba zezinara, kule ndaba ze-GNB, ama-parastatals amaningi kule nkohlakalo kumele siyilungise. Khathesi izipho isibuyele emgwaqweni bathi yi-50 cents. Kodwa siyakwazi ukuthi thina sikhula izipho ibikhona, abadala bethu bekhula izipho ibikhona. Kuyini okwabangela ukuthi izipho eyayikhona ngesikhathi soneso iwele phansi ibindaba yenkohlakalo sesikulungisile yini ukuze leyi zipho eyikhibuyile yendalo ingawe phansi? Okwesibili ukuthi kumele nxa uye ukuthi sikhuluma indaba lezi sikhulume sibonisana sitshelana iqiniso, hatho ukuthi we start blaming abantu kumbe i-finger pointing. Ayisebenzi into elapha yokuthi mina lawe singaba lembono ejene kodwa sonke singamaZimbabwe sifuna ukuthi iZimbabwe iqhubekele phambili. Hatho ukuthi nxa mina nxa umbono wakho uthiyana lo wami usiyi-opposition usiyimalecatha usingumuntu unika amabizo abanene, akumelanga kwenze njalo. Kumele sibonisane sivumelane ukuthi sonke ngeke saba lo mbono owodwa. Okwesithathu okwakugcina engikubona kumele kulungiseke ukuthi nxa sikhangela sizabona ukuthi uhulumende kunezinye into azenzayo engingaboni ukuthi wezenzelayo. Into le eyokuthi ngishiwe into le eyokupheka isinkwa, uhulumende kathiyane lokufuna ukuthi apheke isinkwa makanceda abantu abanjengawe Mike ukuthi ube lokhu ibhekari kwakho nxa ufuna ukuthi
umasimpingo
athi uhulumende uzaba nenkampani ezapheka isinkwa, uhulumende uzaba nenkampani ezathengisa, uhulumende uzaba nenkampani ezalungisa inwele.
Masimba, wathi ngikubamba umlomo kancane just for 2 seconds. Hold on to that point. Ngiyeza kuwe manje, wathi ngithatha umlaleli and then I'll come back to you, angithi? Right, ngiyeza ukuthi ngilo mlaleli ecingweni, liyamuzwa nangumnumzana uMasimba Khushera. Yena, he's an economic commentator. Uyasho, uyachasisa umbono wakhe ngo-double connect kudwini. Lina lithini? Bhalani imilayezelo. Ngiyabona ngempela ukuthi abantu bayangena ngobuningi babo. Ngiyabonga kakhulu. Sheyani uhlelo, singene ngobuningi bethu. Athi ndukunzwa ndinemthereri. I have a caller. Ngilo mlaleli ecingweni. Caller, caller, mthereri. Usungenele kuhlelo. Mapinda mchirongwa. Zwelu kufambe.
Hello there.
Yes, yes, Chief. How are you?
Fine. What about you?
I am happy, happy if you are happy.
Hayi wathi nokuthirongwa ngeni momu mutimbo pao mazana wathi nenge tina mukufunga kwedu nokumukuita.
Mm. Chirongwa ndechenyu baba pindai pindai tinzwe kuti maonerenyu.
Maonera atiri kuita ndekuti munona kana munhu uchimanya nomakari ma it's very difficult kuti ungaita speed yakaperera kumanya kwako kwese.
Mm.
Ndozo akuita hurumende yedu parizvino.
Ndiindawo muchidaro vagumba.
Vari kuregera vanhu vachiita zvavanoda ivo varipo.
Mm.
Nokuti ndo basa ravo rokuita everything stable.
Mm.
Nokuti vakatiaa first of all vakatanga kubvisa mavendors nanateleri mumugwagwa umu. Ndinoona kuti zvinhu zvese zvingafamba zvakanaka.
Mm.
Nokuti ndo vanhu vari kukwidza nokudzika ikonomi yedu muzimbabwe. Zvinofanana kana hove chaijaa ichifamba pana mhane mhepo yakawandisa pamazaizai. Zvakaperera. Saka hurumende yedu ipapo ngaizame kuti igadzirise zvinhu because kuno kumarural areas kwatiri kunoko tarizamire vakuru.
Saka mambo wana were mukana wekukwira mabhazi ndirikunzwa kuti mabhazi ezupko atanga manje kushanda.
Mabhazi ezupko kunovaitazupko chiiti vakuiwepamatinomumadhorobheni
ndokumbira kuti mudzokerore zvamataura nekuti hamusi kuhwika foni yenyu inenge iringobreka.
Ya ndiri kuti inini kuno kumarura kwatiri hakuna mabhazi ezvupuko. Zvupuko inowanikwa mumataoni plus vakati haya mamwe makambani aya ane mabhazi akawanda wanda fanika vana kura kurehwa.
Mm.
Saka iyo zvupuko pachayo yakatoparara pasina zviripo pacho.
Mm-hmm.
Nokuti tisisu vanhu vacho tinenge tichizama kuti tigadzirirwe zvinhu munoziva kuti hosi yachipanga vakazoti vana kwati kwati.
Mm.
Nokuti kana chedu ino hurumende ikabatsirana papapa tinopinda tichitora kuno kumareserva kwedu makliniki ese nezvikoro zvakanga zvava nemaenja masora iwawo but hakuna kana one chiripo chiri kufanishena.
Mm.
Saka zvese zvese zvandiona kuti pane chinobuda.
Mm. Totobvunza imi.
Hapana chinobuda except kuti kana yatopinda pafull swing controlling ndokuti zvinhu zvifambe.
Mm.
Ko chaari kukwidzira mafuta chii?
Aiwa takunzwa zvakanaka vagumbo, tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa.
Vakuru zvakati oma izvi
ndizvo izvozvo, hamusi mega muri kuchema.
Nokuti kana choro ini ndiwakamaraka mudhudhu chaku chako handichakwanisi kuzvazvitengerwa mudhudhu ndiri paruzevo.
Mm.
Saka chii chinoitika kuti hurumende yedu ipinde pazvinhu zvakaoma kudaro?
Aiwa tichatobvunza vakuru. Tinotenda zvikuru nekupinda muchirongo.
Kana ngavatoita right off that bond rave namaRTGS right completing off one man ndokuti vanasipateleni nana kuti matirigire vabve mumugwagwa.
Mm. Haiwa siuzwile baba Gumbo. Haiwa tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa. Pane vamwe vaoterera vakatomira kupinda parunhare, tinotenda zvikuru handisi. Right, liyamuzwa nangu baba ugumbu uyakhalala uthi hayi even mina I've got a motorcycle kodwa angisakwanisi lokugcwalisa i-tank lami ngenxa ukuthi if you sibiza imali enengi. Ngenani kuhlelo umjwakazi omuhle asiboneni ukuthi abantu bathini emakhasini ethu amathathu. Trikutepe nyura ndambo tauro ndikatsanangura ndikati trikutepe nyura pane mapage edu matatu VOA Studio 7 sikhona njalo ku VOA Ndebe sikhona njalo ku VOA Studio 7. Hanzi pane ma comments awandisa zveko chokwadi ndikutopembera mapinda nehuwandu henyu. And ED is failed, ED must go. Muchenje is entitled to his opinion as any other individual. However, he is missing some basic economic fundamentals in his assessment. Zimbabwe will never move forward towards the desired direction as long as the question of governance is addressed and corruption ruthlessly uprooted. Lo ngundabazezwe viki. Hayi siyabonga ndabazezwe ngokungena kuhlelo. Aiwa, vanhu vakawanda vari kutochema-chema, vanhu vakawanda vari kunyorawo maundro avo tinotenda zvikuru. Asambane kukasi letu ele VOA Ndebele. Right, kulo Sydney uti sizwa ezindala machono. Sizwa, Sydney unjani mnumzana. Nangu maluleki ukona uti unjani, nangu ya pindu uti John don't lie to us youths. Ai, agavumi. Nangu pelandaba uti unjani mfoka wobe. Ai, nyapila wenu unjani. Nangu Boaz jaya kuru ya kuluma loko kushiwa mnumzana umchenje. Uti kinani, let's hope uti izinto zizalunga. Kodwa let's go back to umchenje. Tinzo maundravo, pamsoro pezwa abuda thus far. Umchenje. Mchiripo parunare.
Ya, ndiripo.
Right, manzwa zvirukuta urwa nemunhu wese arikupinda muchirongwa. Mambo bata nyaya ye land. Zvikanzi nava kuchera hongu. Chinjakanaka. Asi, not all youths have access to it. Mungati.
Ya. Muna takatasa panyaya ze land. Anditika. Pane zvirongwa zvatoda kuzama kutisa kuma youth. Pane ma youth akawanda. Pakatorwa land nava kuri vedu. Vakange vasina access kwa hili. Anditika. But palendi ripo. Tukuda kuti. Paiti gazi ranonzi ma partnerships. Anditika. Neva ni lendi kudara. Bozi lendi edu. Apana pa hili kuchata muka. Hili kuramba ya kango daro. So tukuda kuti. Pane ma youth arini passion ninyi ya the family. Doba na mbotinda mbota meeting. Nasi neve minister wa kakauti ya jimbo. Nesana nao. Then tukuda ku encourage ma youth aite ma small scale farming mukaenda kunyika dzakaita sana Israel nekuda na Japan havana land yakakura but they are producing zvakawanda on the small scale land yavanayo. Ma youth edu tine challenge one yekuti tinoda kupiwa mazimunda akakurisa but tisina capacity yekuproducer. Tina vabereki vedu vane minda yavanayo ma 5-6 hectares haripo. Let's utilize. Mugaita vane internet simbo Google muna nonzi aninyaga woku Kenya. I'm doing a case study on her success on farming. She is producing ma millions of dollars achita ma watermelons on a 3-hectare plot. Which means kana one apa ifarm rimbereki wapi. I have another youth from Masvingo who's doing a goat on a rented farm. It's not about the owning or a farm, but it's about producing. So we want to make sure that my youth have a concept of production. Let's not push about owning farms, but let's have the passion of production on our farms as youth and as young farmers. Because when they're trying to pursue issue ownership of land, it's issue is very sensitive, and it involves a lot of stakeholders. But as of now, let's utilize land which is there of our parents, of our friends. Let's have partnerships, joint ventures with the people who have managed secure land before us. I think if we do that, we are home and dry as youth.
All right, batai parunare nditore mutereri nyezi kuti silo munyo mulaleli okonekwengweni kola kola mutereri tinokamuchirai muchirongwa chedu cheve chidiki mapinda mapinda ndiani ari parunare
ndimukoma Mike
zviri kufamba
zviri nani chaizvo.
Ndiani ari parunare?
Ndinonzi Mike kuchitungwiza.
Sazita zviri kufamba here?
Zviri nani shamwari chaomerwa.
Hanziko.
Muchenje avo iyo yavari kutaura iyo ndona sekuti inonzi daydreaming chaizvo.
Inda.
Ikonomi iri muZimbabwe haichadi zvemavisi nezvimwe zvavari kutaura izvozvo zvisina basa rezvinhu. Economy is dying off every minute. Everything is deteriorating. So how do you talk of a war day when 5 years, 6, 7 years up down the ladder, we are walking, we are striding a step downward. We have never moved upwards.
Manzi, Mkoma Mike Manzi, waere zvambotaurwa una vamuchenje, hanzi aiwa, these are my symptoms, ezvinhu hanzi mukangoshinga, brave through it, hanzi ramangwana zvichanaka. Hamubvumira, munoti ine maondero avo?
Hakuna zvinhu zvakaita saizvozvo. Rambai makashinga yavo iyo ndoyautouraya vanhu vese vakutopera kuita varombo. Everyone is becoming poorer and poorer, except for a handful of people. Vari corrupt nevava vanobvuta bvuta munda ivavavo. There is no hope in Zimbabwe. This government has failed totally and it will never rise again.
Aiwa, tinotenda zvikuru sazita.
Mkoma Mike, there are no signs of hope. There are no signs of hope. Can they point kuti apa pane chiri kuitwa chiri kunzwa economy yemuZimbabwe kuti it revise? What improvement have they made so far since they took over?
Aiwa, tinotenda zvikuru. Mkoma Mike, ndiri kuti pane vamwe vateereri, saka ndokupai 30 seconds kuti mupedze point yenyu.
Ini ndiri kuti vanhu ava vari kunyepa. They are instilling hope in people which will never come back. There is no hope in Zimbabwe so far. And iye ari kutaura, how many farmers are able to farm maminda omu? Iyo fuel yakakwira kudai. Who will sponsor them? 5,000 is a lot of money if it was going to be given to people who have a stable economy. But yes, stock of 5,000. Kana 20,000, yes, what did you buy out of that much?
Aiwa, takunzwa zvakanaka. Thank you so much, Mkoma Mike, nekupinda muchirongwa. Mudzoke next week, and this...
Okay, wonderful.
Maspaka, sando dzenyu. Leamuzwa, nangu mnumzana, uMike, silebizo elifanayo, utahai, ankolu loko kushio ngumchenje, utahai, isimo somnotso, siloku sikukutega. Lila litini, ngota bulukone kutwini, sibona abantu kuti batini, makasinetu wa matatu. Nangu Vusi Mpofu, utingikona, uti Bra Mike, how you doing? I'm good, ekhaya kunzima kakhulu. Too much corruption kuhulumende. Ngibingelele umlaleli we Studio 7 elupane uthi ubaba uJokonia Mpofu, ngiyabonga. Uyamnuzwa mnumzana Mpofu, nangu Vusi uthi ngiyakubingelela. Usikhumbuzo Mlalazi uyakhuluma na isikalanga, mina ngisikhona isikalanga kodwa uthi ngizame. Uthi mawatshini bakalanga kubolilima. I'm guessing uthi how are you doing, the abantu abathi amakalanga who are from Bolilima. Please correct me if I'm wrong. Ngicela ubhale umbono wakho. Ngizamile. Nansi udaba olukhona ekudwini, ndiyo nyaya tinayo mgango. Nasi tiri kutarisa mamiriro akaita upfumi hwenyika muZimbabwe, tichitarisana nezviri kusangana nevechidiki, especially avo vari mabusinessmen. Pachirongwa tinava John Muchenje, who is a commercial farmer, nayewo ari munhu wechidiki. Uyezve tinava Masimba Kuchera, nayo vanonyatsozeya nyaya dze zve mamiro eupfumi wenyika. Oti sihambe kumnumzana uMasimba Kuchera. Kuchera, usakone cingweni? Right. Abantu bayakhala labathi izinto azimanga kuhle. Awungichasisele namhla, the price of fuel went up. What can we expect from here forth? What could be the consequences of fuel going up?
Right. You see, what happens is fuel is a cost driver. And the cost driver is something that pushes cost either up or down. So for you to transport any of your goods, even those that you are going to be transporting from your farm, you will need fuel. So every other cost of most of these products that we have are going to factor in your fuel cost. Because if I make my product in Chitungwi and I want to take it to Budiriro and sell it in Budiriro, I will need transport. Ngingalungisa i-product yami nje Chocholo, ngifuna ukuthi ngiyihambise eGwanda, kuzafunakala i-transport. and transport is part of the cost. So what we may expect are prices of some commodities to go up. Bread, milling meal, cooking oil, even into everything, a soft drinks, and so on. Whereas we've seen what the transport has already started going up as of tonight. So this is what you should expect from a fuel, increase. Everything else goes up. And I will not be surprised if it also forces obviously, yes, I would love over the tariff
increase
well, in the near future. So I'm not likely to also go up.
Mhm. Ngizokuthi ngilomlaleli ngicela ukuthi ngikubambe kancane icingweni kuchera ngiza kuwe manje angithi. Ndikuzondile mthereri khola khola mthereri mapinda mchirongwa nasifoni yangu iri kufaya. Ukhona icingweni yaripo padrunare ndiani?
Jowel.
Mkoma Joel zviri kufamba.
Hazi kufamba makadiwe ikoko.
Aiwa, motudza ukamkoma Joel kuti muri kupi? Kupi kwacho kuZimbabwe? Andiri Zimbabwe inyika huru kana
kugokwe.
Ye kugokwe. Nhasi mitengo yefuel, price yefuel yakwira kugokwe zvinhu zviri kufamba zvakanaka here?
Kana zvinhu zvese zvakwira hapana nechekutengeka zvachose.
Hanzi iko.
Ndaiti hangu vamuchenje vachitaurawo. Kana ivo zvichivafambirawo havo ka. Vari right, but Zimbabwe yakakura, vanhu vakawanda vari kutambura, vari kuchema-chema zvokuti.
Asi vamuchenje vari kuti kana sezvamataura muchiti zvinhu zviri kuvafambira zviri right, vamuchenje vari kuti nangwe ini sezvo zvichindifambira zvinokwanisa kufambirawo iwe semuwechidiki mungati?
Hazvindifambiri nokuti ivo kana vakawana munda, ini hatira kuwana munda. Wokurima plus hatisi tese tinowana zvokurimisa. Hurumende inokopo avo neavo vamwe vazhinji vasina. Saka sitoro imwe chete zvara inoruma munhu wese. Manje zvakaoma ziri kuno.
Saka todi kuti nyika iendere mberi. I'm sure tese tiri kuti aiwa tiri kuti tinoda kuti nyika itange kufamba zvakanaka. Imi nemaonero enyu todi?
Tofa wangu samusuru pamwechete tichionesana. Ivo dei vangohwira kuti kune vamwe vanoshanda, vamwe vasingashandi. Tine harahwa, tine zvirema, tine chembere, tine nherera
dziri
kupinda mushopu imwe chete. Saka vanhu ivavo vese vanorarama sei?
Aiwa mukoma Joel, tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa.
Zvakanaka.
Mudzoke next week, handisi?
Thank you.
Nangu mnumzana ucho uyakhuluma umbono wakhe ngodaba olukhonekodweni. Mthwakazi omuhle, ngenani phela kuhlelo ngifisa ukuzwa kini umbono wenu mayelana lo daba olukhonekodweni. Regai ndiende kuna vamchenje. Vamchenje muri popa runari rapo. Vamchenje.
Ya ndiripo. Hello.
Right. Nyaya iri yefuel inenge yashusha vanhu vakawanda uku. Imi semunhu anoita basa rekurima, manzwa vakuchera vachinyatsotsanangura vachiti aiwa, usually the consequences of, you know, fuel going up means everything else goes up. Imi semo anoita basa rekurima, I'm sure you're one of the people who feel the heat when stuff like fuel goes up. Zvino zviri kukanganisirai basa here izvi?
Zvazvinoita ndeizvo handitika. Ndafarira kuti pane umwe ambotaura the economic analyst handitika achitaura nenyaya the effects of increase in price of fuel. It correlates with other activities. But samaonero edu hazvifani kunyanyokwidza maprice. Yes, fuel inodetermina ma cost of production. But hazvifani kunyanya because hurumende yaisa statement. Navati vezera vati ivo kubva nhasi kusvika musi wa 29 I think for about five days or so up to 26 handitika, which means it's just a temporary price yavaisa pamaziva avo. Let's wait and see kuti inofambiswa sei. Though few ichaaffecta zvayo maprize emacommodities, but hazvifani kumbe zvachinjisa maprize completely like 100%, because pana vamwe maincrease asiri justified yekuti munhu anokwidza fee yakura ne 46%, munhu anokwidza zvinhu zvake zvese ne 50-100%. So we need to look at the holistic approach what are the factors of production that lead me to produce maize? It's not the only few. Other factors are still stable. So we don't expect to quit the price, nema dubious percentages. One affect the general populace. One affect the final consumer.
All right, I'm changing.
Business people, we should have some ethics.
Batai parra ndukudzoka kwamuri mama panyaya iyo ma ethics ndukudzoka for chingobatai for 2 seconds ndukudzoka kwamuri handiti.
Okay,
right, ngiyezwa kuti ngilomlaleli cingweni tine muteereri ari parra nare ndiani.
Awe muri right.
Eh, tiri right, ndiani ari parra nare apo.
Ndinonzi Gabriel.
Nkoma Gabriel, zviri kufamba here?
Ah, zviri kufamba.
Muri kutifonera muri kupi ko?
Ini ndiri South Africa kumpumalanga.
Hey, Mpumalanga ndiko kunobuda zuva kaiko.
Ndiri wari nobuda zuva
chaiko. Right, mapinda muchirongwa mukoma ndimi kamunoita basa rekutumira mari kumusha uko. Nhasi ne muso china apfura last week Thursday vanhu vakangomuka zvikanzi ah nhasi dollar rakwira dollar iradona value rebond radona saka imi vanotumira mari pamunotumira that means value yacho yadona zvekare. Asi nhasi zvekare tanzwa kuti fuel price of fuel yakwira zvekare saka zvinoreva kuti manzwa vakucherawa kuti aiwa pane maconsequences izvozvo hanzi panokwira fuel price yechingo nayo vakatarisira kuti ichakwira price yetransport yezvinhu ichakwira imunoti nazvo iyi
ya ini ndobvumirana navamuchenji avo navamuchenji avo vamuchenji avo vanofanirwa kumuka mujira ravakafuga zvinonzi vanoratidza kuti vari kurarama munyika yavo vega
inda
inyika yezanupiefu bhikozi vari kuwana zvese ndosaka vasina kana shungu kana hanya nokuti fiuro yazokwira zvii zvichazoitika mangwana vanotaurira vanhu kuti aiwa mirirai muone kuti zvichazoita zvichaita nokuti varume ava havana handifungi kuti advisor anoadvisor kana anyangare president munhu iye akaenda kuchikoro handifungi ndikutoona kuti varume ava ndeve chimbo chaivo vakomana ava vanogoda kungoshanda nezvibhakira bhikozi hapana kana hwana anombori neidea yekuti nyika inofanirwa kufamba sei nokuti hakuna chinhu chemuzimbabwe chinoti chikakwira chinotika
regai ndipe vamuchenje
vakura vamunavava ngavandiudzewo kuti pavakamboona prize yakwidzwa ikazidzisiswa ndepapi kunze kwezukuko yavava kutoda kutoti nhasi changopinda mugwagwa umu nyumba yacho ngovhara futi kambani yacho semavhariro yakamboita kambani yekutanga iya.
Alright, mukoma Gabriel, tinotenda zvikuru ndirikunzwa ndino mumuteereri ndichapa vamuchenje mukana wekuti varesponde kwamuri ndapedza kutaura neumomuteereri ari kupinda muchirongwa ndinotenda zvikuru handisi
nemaraita kuti vagondipindura bhikozi vakuru ava vanondirwadza serezi
vanoita
chikwago kunge kambani yavo yavanoita zvavanoda nayo.
Definitely, ndichava pamukana handiti mukoma
tiri musango hatisi kukwanisa kana kuita chimwe chinhu ndekokungotumira mari kuti vanhu vati zvichikwira zvirdei.
Aiwa takunzwai zvakanaka ndinotenda zvikuru. Regai nditore umwe womuteereri apinda muchirongwa. Ndiri kunzwa kuti I have my other caller apinda muchirongwa. Ngubani wokonekta cingweni aripo parinare ndiani? Aiwa tinotenda zvikuru. Kola mapinda muchirongwa tiripo makadi henyu vamatonhodze zviri kufamba here? Muri kutifonera muri kupi vamatonhodze? Right, zviri kufamba here?
Zvine nharo zvinhu zvacho izvi nekuti panapa ndiri kuziva muri kutaura nenyaya yeikonomi. Tingataura tikatatsveyama muromo panyaya dzeikonomi asi yesandiyo nyaya yatinofanira kutaura. Dambudziko riri muzimbabwe riri papolitics. Ikonomi kufa kwayo kunozongoonekwa semasymptoms ezvinenge zviripo. Saka tikarapa masymptoms tikadza kurapa hosha chaiyo inovapolitics hapana kwatinoenda. Zvatiri kuita zvakafanana. Halo.
Ndiri kunzwa, enderai mberi.
Zvatiri kuita ine kwandakakurira kumusha kwaipandira shiri. akapatisandira shiri pasa aishandisa urimbo nemudzutu. Saka maamiriro akaita zvinhu muZimbabwe, pane munhu akapa mudzutu yomwe munhu ine urimbo akatitandira nayo. Asi muridzi wemudzutu neurimbo akamira panotandirwa pacho pane zvikoto kuti kana shiri dzada kumhara dzati shiri dzida dzambururuka dzoenda. Saka pasitueshen yakadaro wopedza gore kana makore mairi makamira achida kutandira achidzinga shiri. Saka zvinoita zvinoa ndezvekuti awa uyu arida kutandira neuyu arikuti mitutoto yake ngaakandagara pasi otaurirana wogumirana wogona kuguwana kana chigona kuguwana wotanga kushanda wachienderera mberi. Ndo pasitueshen papeace. Saka nyange mutuli mube newamwe wake wakuita basa rakanyanyisa rakanaka chose rekugona kuerekedza kuti wafudzire nyika. Asi pagore ripo ndiri kuti kana pasina political stability hapana kwatigora kuenda senyika. Ere kwatagora kuga tigara pasi togadzira politics dzedu tozotanga kuchivironga yaro hwedu hweikonomi tosunga tichienda mberi.
Aiwa, tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa vamatonhodze.
Ndinotenda kuti gundezi racho ranyaita pfupi ukadhonza kumakumbo musoro rokubuda kunze kafuka musoro makumbo arikuda kunze saka chandotonga pasisira. Tangogona kutsvaga bhuraketi rakakura notinyaaita dhonza mudhonzero wei. Hapana kwatinogona kusvika. Ndinotenda.
Aiwa, mudzoke next week handisi?
Ndapedza.
Right, regai ndimhanye ndiende kuna vamuchenje ndisandatora umwe muteereri. Vamuchenje, muchiripo parunharere?
Ya, ndiripo.
Chipindurai kune vateereri vangu vachikanda mibvunzo kwamuri.
Ya, ndinoda kutanga kupindura pane muteereri abva manje manjoni akaitaura nyaya dzepolitics. Ndinoda kukumikidza vanoita zvematongerwo enyika nditika vemapartis akawanda wanda vazive kuti maelections edu emuZimbabwe akaitwa gore rapera akadarika bato rinotungamirwa nevamunangagwa rikahwina handitika. Ndobva nyaya dzavamenda kukoti ndobva vanoonwa kuti tikoko vahwina futi, which means takapfuura mufezi yepolitics. So as maZimbabwens tofanira kuziva kuti takapfuura munyaya dzepolitics, takutaura nyaya dzekuumba nyika yedu nekusumudzira upenyu hwavanhu vanogaramo. But tinoita challenge yekuti tine vamwe manje mamapato vanoramba vakatsimbirira pazvinhu zvakaitika gore rapera vachiti hazvina kuitika zvakanaka. Yeti bumbiro remutemo nemakotsi emuno nevesadhaki nevamwe vakakomberedza nyika dzedu vakatendera nezvakabuda musarudzo, which means politics dzakapfuura kudhara. Takutaura nyaya dzekuvaka nyika.
Saka nyika yacho yovakwa sei, vamuchenje? Nyika yacho yovakwa sei?
Ayo, vamunanga vakataura nyaya dzedialogue dzeunity, huya tobatane pamwe chete. But unoona kuti kune vamwe vane umbimbindoga vanoti kana ndisipo haivhiwi. Vanomhanya kuenda kuamerica kunotsvaka masanctions ekuti vaomesere vamwe munyika. Inozo kuti chinhu chaita kuti ikonomi yedu isvike pairi inyaya dzemasanctions, because anokonzeresa zvinhu zvakawanda munyika yedu zvatisingaoni zvekuti ukaexplaina vanhu vanopedzera vakutendekera kuti ZANUPF yakundikana apa. But havasi kuona kuti chinoita kuti tikundikane senyika inyaya yemasanctions ari kudanidzikwa nevamwe vedu vari muZimbabwe.
Vamuchenje,
zvoita kunge zifi havagari muZimbabwe but vanogara matiri ende vane vanhu vakavavhotera vanofunga kuti vanhu vavo vanotera, but vanodadzira masanctions anafelta the same people who voted for them.
Vamuchenje, regai ndikubatei muromo for 2 seconds nepatodzoka topedza nyaya yamamuchitaura yemaethics handiti. Right, ndiri kunzwa kuti ndine muteereri. Kola kola muteereri, pasara 7 minutes muchirongwa, saka ndiri kukupa 1 minute mapinda muchirongwa. Okone cingweni, ndiani?
Mukanya.
Mukanya, zviri kufamba?
Hazviri kufamba.
1 minute, taurai maonereni.
Munoona dambudziko ratinaro. Dambudziko iri nderokuti iro mombotibatsira kuna vanonzi vashoko ramwari kuna matiyo 15 pa14 Jesu anoti bofu harigozotungamirira rimwe bofu. Kana mabofu akatungamirira anowira mugomba ose ari maviri. Ndoo zvakaita zvisagwarana vamuchenja vana chavanoziva. Vanotaura kunzi zviri pagiraundi zvamasanction zvezvei vanosiya zvinhu zvoumbavha nezvokumba zvouori havatauri vanotaura zvamasanction masanction ane basa remasanction. Uno munyika tine zvicherwa zvakawanda zvinosundira nyika yedu. zvava zvino makambani ose anokuda kumutengo ndevakuru vari muhurumende hakuna mamunhu ane chimwe chiuru zvevakuru vari muhurumende makambani ndeavo anoita zvepetro ndeavo zvese zvatiita zvese ivo zvevakagrebha makambani ese saka tikuda mutengo pamadiro
aiwa mukanya nguva ndiyo yamhanya ndiyo yadyana natotenda zvikuru necontribution yenyu next week tinokufonerai pane pachine nguva kuti munyatsotaura maondo renyu zvakanaka handisi
ingafara
chaizvo right regai ndimhanye kuna vamasimba kuchera munomzana kuchera usako necingweni na
engona
right umzulu umchenje setintudaba lwama ethics esisithi yebo ngempela kuyazisi like you can understand nxa usukhwezi intengo yempahla kodwa uthi hayi ngeke uthi ujustify ukukhwezi intengo usukhuphile price nge 100% abantu bona kodwa abathengisayo bayakhala besithi thina like you said we have to cover our cost of expenses njalo kumele lami njengomuntu ngiphile wena ungathini ngodaba lokhona yena uyasho ukuthi njengosomabhizimusi you must have ethics.
Yeah, he is right. Mm. You must have ethics. But ethics don't start at the private sector. Ethics start in government.
Mm-hmm.
But I want to deal with this issue of sanctions.
Mm.
Sanctions are not the ones which cause people to loot parastatals.
Mm.
Sanctions are not the ones who cause people to loot our minerals.
Mm.
Sanctions are not the ones which calls people to do all sorts of things that they are doing in terms of corruption. That's not sanctions at all. So when we deal with sanctions, I understand that sanctions also do have an impact.
Mm-hmm.
But how can you explain to someone having a gym installed at their house and being subscribed to another gym? How do you explain a situation where someone is paid $60,000 for a haircut and for someone to be, and you tell me they are sanctions? You are asthma sanctions, I'm changing. You got to bring it to us. Asthma sanctions, umbaza. Tinofana kusunga mbaza. Zona variri kwa kumachere. Dokuti zvinezvi tange kufamba. We need to change the system of government. We need to celebrate things. Munhu wese aba ngaende kujere. Ikoko ndoko anofana kugara. Inini vamuchenje kana muri clean. Toshanda tese zvakanaka. But kana tine mbavha pakati pedu kuti ngatizviregerere, let the past be the past, bygones be bygones. No, that will not wait.
Right.
Zvinoramba tiencourage system ichiriyo.
Kuchera isikhathi du wothi nginikeze umchenje ithuba lokuthi akuphendule bese sigqiba uhlelo. Ngiyabonga kakhulu lo kungena kuhlelo angithi. Right, vamuchenje tokupai mukano wenyu chirongwa pasara 2 minutes saka ndokupai 1 minute kuti mupindire vakuchera uyezve mutipewo mazwi enyu ekupedzisira
chekutanga ndinowirira navo vakuchera nenyaya yecorruption corruption imhonzi yakashata ndaona vachikota nyaya dzakaita kuzvinara minister vedu vetransport vakatopindira nyaya yacho ndakaona zvinzi vanhu veko vakasuspendwa ende tinoti vakabatwa kumakots ngavaende kujere pasi neuori pasi nekuba hatidi mbavha munyika yedu ndoti nyika yedu ibudirire then ndakananga nenyaya dzemayouth tinoti let's utilize mukana watinawo tina president vedu vamunangagwa very listening president vakavhura dhoo ravo rekuti tikatine zvichemo sevana vadiki ngandivekosi kwavo tinodiscusa navo vakavhura vanotibatsira let's also participate mumaprogram ehurumende anobuda like vana commander grouch these programs are not partisan zvinhu zvevana vemayouth emuzimbabwe let's participate any program yabuda yehurumende handei tese irregardless of our party handei tinobenefita tisu mazimbabwens acho tisu vana vadiki vane chine simba rekuvaka nyika tinoti pamberi nekuvaka nyika yedu pamberi nekubudirira
Mhm. VaJohn Muchenje tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa.
Ah, ndinotenda maita basa.
Right, livazwile bonke bobabili bayakhuluma bathi udaba lwenkohlakalo, udaba lwecorruption, phansi ngocorruption, kodwa umchenje uyasho ukuthi hayi phambili ngempumelelo phambili lokubambana, phambili lokuphakamisa abantu abasakhulayo lini lithini isikhathi 2 isikhathi 2. Hai, mtwakazo muhle, Zimbabwe muhle, ndino tenda zvikuru, mapinda mchirongane huwandu enyu, manzwa kubva Masimba Kuchera, uyezve vaJohn Muchenje. Ine hangu nguva yangu ndiyapera panapa, ngatisanganei nemusi wesvondo, apo pandichange ndichikupakurirai dzimwe nyaya dzinoenderana nevechidiki, uyezve vhiki riri kuuya ndichange ndiripo pano pachirongwa chenu chevechidiki, chirongwa The Connection. Anokuonekai nemufaro, ndine wenyu Mike Hove. Bye bye.